Ini ndini Marvelous mhlanganya huye ndishiti hei no misoro ye na uzedu za nasi. Chitatu jita 14-2016. Mutunga miri we MDCT wa Morgan Shangirai. Vano tumira veru jinji mashoko ekisimusi negoreja. Vachiyambira o urumende kuti ya kundikana kuita zvinodiwa neveru jinji munyika. Nengo dzezano PF dzinoenderera mberi dzichinyoresa mazita adzo kuitira kuti dzipinde mumusangano wezano PF annual conference uchavhurwa zviri pamutemo nemutungamiri webato iri ari zvakare mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Masangano emadzimai ari pasi pembatanidzwa weWomen's Coalition of Zimbabwe akabatana nemamwe masangano ekunze nhasi vane musangano mukuru muBulawayo umo vari kuzeya nezvedzidzo. Muchirongwa chedu cheLive Talk nhasi na 8 pm tiri kutarisa zviri kuitwa nevari kunze kwenyika mugadziriro yezororo rekisimusi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-465-0318. Namba dzedu zvakare 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 pm pamasaisai anoti 909 am ne 4930 kHz pashortwave. Musakanganwe kutifarira pafacebook page redu revoa shona nekudzvinya pakanzi like.